kubvira nekubvira MDC haironge ma demonstration anoita zvemhirizhonga kwete. Tagara tichigadzira ma demonstration asina kukuwadzana mukati, asi takaona demonstration rakaitika riya ra 1 August pakapfurwa vanhu nemasoja. Demonstration ranhasi dingindiraro ranga riri nyaya yekuti toda kuti hurumende igadzirise nyaya dzekushayikwa kwemabasa, nyaya dzeurombo hwapinda munyika muno, nyaya dzemari dzekuti vanhu vanenge vachida kutenga mishonga asi vakunzi vatenge mishonga nema US dollars asingakwanisi kuwanikwa. Saka idemonstration ranga rakanangana nezvinonetsa vanhu, urombo hwapinda muvanhu hwekuti hurumende igadzise. Kana masoja akasapindira, kana hurumende ikasapindira, kana vamwe mapato vakasapindira, MDC pachayo inogona kuita demonstration yayo iri murunyararo. Hakuna kana window rimwe chete rapuswa muHarare, hakuna kana domasi kana chiwiti hacho chabiwa nhasi muHarare. Saka ndinoti ndikudzera vana veMDC nekuwane discipline yakaisvonaka kudaro.
Vachirumhanzi, munoti nekuratidzira kwaitwa neMDC
vasakangamwa kuti Secretary General wezanupf vambofakati zvemhirizhonga zvokuputsa mahwindo kapropeti ngazve zvokutanga nokugumisira, ndofunga vaiyozo vazvinzwisisa. Saka vasada kupembedza vachiti hanzi hapana chitoro chaputsiwa, vaakuziva kwenzi kwenzi kuti iye zvino magirovhosi hurumende yabvisa, ihurumende yakasarudzwa navanhu. Saka kwada kutamba nethe so-called democracy yako unosangana nazvo. Saka discipline yanga iriko. Right, vataura kuti ivo tatina vanhu, pane vamwe vabva kune amwe mapato, iyawo ndo manyepo aona zvaitika muHarare. Vanhu vanoverengwa nezvigumwe zvamaoko nezvigumwe zvamakumbo ndo MDCU, zvinoreva kuti dzinogona kunge dziri mhuri dzavatungamiri veMDC, vazukuru vavo nana sekuru vavo. Asi mhomho yeZimbabwe iye zvinono kunaya kwemvura iri kurima.
Vachirumhanzi vanoratidza kuti havana chavaona. Saka regati vatsanangurire, kwanga kuine vanhu veMDC mhomho nemhomho yazadza Jason Moyo Avenue uya, tikanozadza Leopold takawira tichidzika naSamora Mashero. Saka tinoona kuti isu seMDC taita zvataunganidza, tabatanidza vana veZimbabwe. Tochienda panyaya yekuti gloves are off iri kutaurwa nababa Chirumhanzi. Ndinokumbirisa kuti kave tekutanga nekupedzisira kuti hurumende irambe ichitaura masoko ekuti gloves off. Munoda kurwa nani?
Regai tipewo mukana kuna vachirumhanzi. Vachirumhanzi, pindai tinzwe.
Vanhu veMDC leadership yavo vajaira kungotaura zviri very eloquent asi zvisina substance.
Vamonzora, tanzwawo vachamisa vachiti vakasununguka kuti vange vachiumba hurumende yemubatanidza kana kuti transitional government yavanenge vachishanda navamunangagwa, mumwe akabata uku, mumwe akabata uku. Vari kutaura here kuti vakazvipira kuita nhaurirano navamunangagwa?
Takagara takataura seMDC kuti isu kutaurirana ndiko kwatagara tichida, asi kutaurirana uku ngakurege kuita kutaurirana kune makondishini ekutanga mukati.
Vachirumhanzi, munoona here nyaya yekuti paite nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa ichibudirira ichizopedza matambudziko ari muZimbabwe?
Hazvipi zvakaitika izvozvo, nokuti ZANUPF ine majority muparliamendi. Hamene kuti politics dzana vamonzora nouloya hwavo kuti vanopunga kuti pangaitika macrobatics akaita sei kuti zvinhu zvakaita saizvozvo zviitike.